It's we run away Zimbabwe tribute chagan or to make a show that Pana Kuaz got another Pana Kangan so we are Panam Narbu needed in Indoshandandiri. Mufundisi we Salvation Army iri mu New York match saka taitaura kuti zviyo kuti chii pane ari kunida help here pane affectwa here tobatana tobatsirana so asi parizvino hapana chachatanzwa pakunyanya sei pamusoro pevana veZimbabwe kuti pane anogona kunge ari affected vatu vatoziva vari Brooklyn they are safe right now
tiri kutonzwa kuti zvinhu zvawanikwa zvichivharwa imo muNew York kwakamira sei
area yacho iyoyo yekuBrooklyn netrain zvinoenda ikoko WNG dzatovharwa hazichafamba because vari kutsvaga munhu yeah, you aita nyaya idzodzi saka vari kutsvaga vari kutasa makamera zese nekubhoza anga afaka uniform saka vari kutsvaga mushoa vanomubata
imi semafundisi panguva ino zvii zvamuri kuita muri kuwanikwa muchinamata here munee muchiita sei tinoona kuti guta renew york rakambosangana ne9/11
inguva yekunamata inguva yekupa vanhu hope nekuti varambi vari muchitenderano chavo nekuziva kuti mwari ndiwo mutungamiri wazvose uye mwari ndiwo vachiri mucontrol kuti vanhu vasatya bhose vakapetanga vatya vanhu vanotadza kutogara upenyu hwavo so isu basa redu nderekupa vanhu hope nekubatsira kuti faith yavo irambi yakasimba nokuti muvengi ane simbawo zvekare isu tofanira kutosimbaradza vatendi uye nevanhu vemunew york ndobasa redu iroro ipapa tichisangana pane group redu yewhatsapp group runonzi Zim Family USA revana veZimbabwe vese vari muus vatinoencourage kuti vabatane ipapa hatiite zvemavhidhiyo zvedini zvedini tobatsirana nekuyamurana nezvinhu zvine musoro zvega zvega paZim Family USA WhatsApp ndo patichaisa maupdates ese ariikuitika ezvinhu zviri kuitika uye vanoda inida help mahotline tobva taisa ipapo